Download it from ilovezedmusic.com.
Kutenda kwangu kuzere mumoyo kumwende kwayo Kuchengeta kwa makaita rudoro maipa achena Ndianiko aripa mfananidzo Ndianiko aiva nerudo
Zvigone mukati mutoro regandidore Regandidore Dai koko kweve nerunare Dai fona titare Dai fona tikure kure Ndekuudze zvino
Zave
ilovezedmusic.com.